This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vamwe vashandi vekanzuro yeguta reGweru vanoratidzira vachichema-chema nenyaya dzinosanganisira kusabhadharwa mari dzavo dzemihoro.
Vakadzingwa muZanu PF kuti vasamirire hurungwe West mudare reparamende vatemba muliswa. Vanoti kupambwa kwemukuru weOccupy Africa Unity Square vaitaidza mara kunosvibisa zita remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Veruzhinji vogadzirira kupinda muzororo reEaster.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vamwe vashandi vekanzuro yeguta reGweru varatidzira nhasi mangwanani vachichema-chema nenyaya dzakasiyana-siyana idzo dzinosanganisira kusabhadharwa kwavo mari dzavo dzemihoro. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya iye.
Vashandi havashandisa nguva yavo yekunwa tii kuti varatidzire vachiimba vari panze pemahofisi ekanzuro ari muguta reGweru ndokubva vazodzokera kumabasa avo mushure mekunge vanzwa kubva kune vamwe vevatungamiri vesangano ravo revashandi. Vamwe vashandi ava vange vakabata zvinyorwa zvange zvakanyorwa mashoko akasiyana-siyana kusanganisira ange achishora makanzura pamusoro penyaya dzeuori. Vachitaura neStudio 7 pakuratidzira uku, mutauriri wesangano revashandi vaCornelius Elipiwe vati vashandi vaona zvakakodzera kuti varatidzire senzira yekuratidza kusafara kwavo pamusoro penyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira nyaya yekuti kanzuro haisati yapa vashandi mari yemwedzi mina yegore rakapera yavakanzi nedare rezvevashandi vapiwe.
Chinangwa chedu chatiri kuita ndechekuti tave nemabhekipei edu anotori nebepa rakabva kumatare riri kutiratidza kuti tinofanira kunge tichibhadharwa mari yedu, but nanhasi havasati vadini vatipa mari yedu. Chimwe chepirizve tiri kuti isusu tiri kushanda kumasuweji, tiri kushanda kumvura, vanhu havasati vave neprotective clothing yembatya dzekupfeka vari pabasa, plus pay hatisati tawana yadhisemba izvozvi, but tiri kuramba tichingoya kubasa.
Vachitaurawo kuvashandi, mutevedzeri wemunyori wesangano revashandi vaFrank Muzorera vati vashandi vanorwadziwa zvikuru nenyaya dzeuori dzavati dziri kuitwa nemamwe makanzura pamwe nevamwe vashandi vekanzuru avo vavasina kuda kudoma nemazita.
Uori wekuti munhu mumwe chete anenge ane mastands 10 vachitadza kutengesa mastands kuti vachipe mari dzedu zvoita here izvozvo?
Mapepa aonekwa neStudio 7 anoratidza kuti kanzuri nechikwereti kuvashandi chemari inopfuura mamiriyoni maviri nemazana matanhatu emadhora. Pavabvunzwa pamusoro pezvichema zvevashandi izvo nevatapi venhau, munyori weguta reGweru vaDaniel Matau vati vange vasina zvekutaura. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna meya weguta reGweru vaMutendi Kombai sezvo vanzi vange vasiri muhofisi. Kunyange hazvo vati vashandi vari kuedza kutaurirana nekanzuru kuti vapiwe mari yavo, vaselipiwe vati vashandi vachaenderera mberi vachiratidzira panguva dzemangwanani ega ega, vakatiwo kana izvi zvikaramba vacharamwa mabasa munguva pfupi iri kutevera.
Isusu zatiku kutota ura kudai chakatuenda kwa leba kuno apply a strike yedu kuti isusu chikufungidzira kuti pa 14 days zichatevera ivo nesu pamwe tinenge tawirirana kuti way forward ndeipi kana vasinawo pa 14 days nesuo zvekuti tirambe tichishandira mahara zvichazodini zvichazoramba asi chinangwa chedu ndechekuti tinofungidzira pa 14 days tinenge tawirirana kana tisinawo kuwirirana nyango vagari vachatinzwirawo tsitsi because tichangozosiya mabasa atirikuita kuti vaiti havo kana varivo isichiuya kuzo gara umari zedu nekuti muri zedu zinoda kujika.
Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi, makanzuro akawanda munyika ari kunetseka kuwana mari yekubhadhara vashandi uye kuita mabasa anotarisirwa kuita nemazvo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Vakadzingwa muzanu PF kuti vasamirire urungu West mudare reparamende rehouse of assembly vatemba muliswa vanoti kupambwa kwemukuru weOccupy Africa Unity Square vaitai dzamara kwave kusvibisa zita remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vanovasa chigaro weAfrican Union neSouthern African Development Community parizvino. Vamuliswa vataura mashoko aya kuvatori venhau nhasi muHarare. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Vamuliswa vati hazvishamisi kuona vamugabe vachiratidzirwa pamusoro penyaya yavadzamara kumisangano yeSADC neAU. Vati zviri pachena kuti vadzamara vakapambwa nevanhu vehurumende uye vanhu vakaita izvi vari kusvibisa zita remutungamiriri wenyika.
Saka very important kuti nyaya igadziriswe nekurumidza itaya nemhuri yake yandinonzira tsitsi vana vake vanoda kuona baba wavo havasi kuona baba vari kuti kubaba vari kupi already kunenge vanhu nevana vadiki vanokura vachivenga hurumende ende kunyanya vamugabe achiti ndiye mukuru kosei ari kuregera zvichiitika saka ivo vari kuita izvi vachisvibisa zvitaro vamugabe ngavasiyane nazvo.
Vati vanhu vakaenda kuhondo kuti pave nerusununguko. Vatiwo zvinosuwisa kuti vanhu vatema ndivo vave kushungurudza vamwe vavo. Vadzamara vakapambwa mumusha weGlenview 7 muHarare masvondo matatu apfuura uye kusvika pari zvino havasi kuzikanwa kuti vari kupi. Masangano akazvimiririra nyika dzekunze dzakaita seAmerica, France, Britain, Canada nedzimwe dziri kushoropodza kupambwa kwavadzamara dzichiti hurumende inofanirwa kuita zvose zvainokwanisa kuitira kuti vadzamara vadzoswe kumuri yavo vari vapenyu. Hurumende kuburikidza nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa yakati iri kushushikanawo nekupambwa kwavadzamara. Vamunangagwa vakatiwo mitemo yenyika ichashandiswa zvakasimba mukuranga vachawanikwa vaine mhosva yekupamba vadzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, panguva poveruzhinji vari kugadzirira kupinda muzororo reEaster, mukuru weZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko vanoti iyi inguva yekurangarira zvimwe zvinhu zviri kuitika munyika nekuzvinamatira. Muzvare Mukoko avakambopambwa nehurumende muna zvita 2008 vanoti veruzhinji vanofanirwa kunamatirawo mhuri yavaitai dzamara. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 ataura namuzvare Mukoko pamusoro penyaya iyi.
Pazororo rino reEaster tinofanira kudzamisa pfungwa nekuti izororo rinotanga pachine nguva. Nguva yakananga kuti vanhu vange vachisandura maitiro avanga vachimboita zvinhu zvichienderana nekuzvipira kwakaita Jesu Kristu kunosira zvikadzo zvedu. Panguva inoiyi ndinonge tidai tayeuka hama yedu itai dzamara. Watisiri kuziva kuti ari pai, hatisi kuziva kuti ari kudyei, asi tisakanganwe kuti itai atasiya vana nemudzimai. Tinongotarisira kuti dai itai adzoka ari mupenyu. Uyezve ndichitarisa kuti kunyaya dzevanhukadzi zvakakosha kuti tiremekedzane sevanhukadzi nekungoremekedza kodzero yemumwe mudzimai ari pedyo newe.
Zvii zvamuchange muchiita pazororo iro rino reEaster saJustina Mukoko?
Pazororo rino reEaster inini ndichange ndiine mhuri yangu panguva imwe chete tisingakanganwe kuenda kunotenda nguva yenyasha yatiri nekuti isusu muungano redu reAnglican tinoti iyo iyi nguva yeLent inguva yenyasha.
Vanga vari muzvare Justina Mukoko vanove mukuru weZimbabwe Peace Project vanga vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare muHarare. Direct from Washington. Mutungamiri wezanu PF wa Robert Mugabe nasi vapinda musangano we Politburo ebato ravo iro roramba roita zinyeke nyeke nekunetsana kwevakuru vakuru mubato. Kunetseka kunonzi kuri kuita nhengo dzebato iri kuri kukonzerwa neutano hwava Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe uwo unonzi wadzikira zvichitevera mifananidzo iri kuburitswa yevaviri ava. Sarudzo dziri kuitwawo dzemabielections dzekutsvaga nhengo dzekutsiva nhengo dzeMDC dzakadzingwa muparamende dziri kupawo kuti kunetsana kuenderere mberi mubato iri.
Panonziwo paita ropa rakaipa pakati pechikwata chakarwa semvumba kuti amai Joyce Mujuru vabviswe pachigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro amai Opa Muchinguri Kashiri vanonzi vave kunetsana zvakasimba nevamwe vavo vakaita segurukota rezvezviwanikwa vaSevia Kasukuwere, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo uye muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwao. Vari kutsigira vakasukuwere nevamwe vakaratidzira nesvondo kuHeadlands vachishora amai Muchinguri Kashiri negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vachiti vari kuda kusarudza vanhu vanokwikwidza sarudzo pachisivano. Nyaya iyi inonzi iri kuzeyiwa muPolitburo pamwe nenyaya yekuti upfumi hwenyika hungagadziriswa sei. VaChinamasa vanga vachitarisirwa kuparura gwaro remamiriro eupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mangongera ava vanoti kunetsana muZanu PF chave chigariro.
Ndofunga kuti izvi zvinhu zvatagara tiinazvo. As long as vaMugabe varipo, utano hwavo huchiratidza kuti hauna kunyatsomira zvakanaka, munhu wese anenge achiedza kuti agare paanofungidzira kuti kana vaMugabe vachinge vazoenda ndinosarawo ndakagara zvakanaka. Saka maalliances anenge achiramba achichinja ndo nature yepolitics dzemuZanu PF, nekuti munhu wese ari kungotarisira kuti kana vaMugabe vachinge vazoenda zvichasara zvakadii. And vaMugabe vakaramba vari muhofisi vachiramba vachibuda vachiratidza kuti utano hwavo hauna kumira zvakanaka, ticharamba tichingoona kuchinja kwemaboka iwaya uye zvekuti vanhu vanenge vachifungidzira kuti ndiani achazotora masimba vakawanda vacharamba vachifungidzira kuti pamwe ndini uyo achirota varuko nenge achiti pamwe ndini uyo achirota varuko achiti pamwe ndinhingi. Saka zvinhu zvatitaramba tiinazvo mupolitics dzedu.
Pane nyayawo dziri kubuda nezveutano hwavaMugabe nemudzimai wavo anova iye mutungamiri weboka remadzimai muZanu PF Women's League amai Grace Mugabe vachiratidza sekunge vanhu vari kurwara. Pane zvingaitwe here nebato ravo kuti nyaya idzo dzisabude mumapepanhau vaMangongera kana kuti kunenge kwakuda kufukidza rine manyanga?
Ndinoona kuti iyi inenge iri nyaya yekuda kuti rine manyanga muedza kuriputira. Because the difference yavapo ndeyekuti makore gumi apfuura kana kuti 10 years ago zvaikwanisika kuti kana muchida kuti nyaya isabuda mukataurira vemanewspaper kuti musanyora nyaya iyoyo vakasainyora yaisabuda, mukataurira vemaredhio kuti musanyora nyaya musataura nezvenyaya iyoyo vakasataurawo nezvayo vanhu vaisatomboziva kuti chii chiri kuitika. But chazoitika ndechekuti nekufamba kuri kuita nguva and kuadvanza kuri kuita rinoti pachirungu technology, zvaoma kuti munge muchitedzisa kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika, because kwaane maplatform anoita kuti vanhu vakurumbidze kugovana nhau dzichingoitika. Uyezve nemufananidzo mukatarisa imimi maplatform akafanana na Facebook nana WhatsApp ndeyekuti uchingotora picture kudai so yatosvika kune vanhu 10, vanhu 10 ivavo vachatumirawo vavo 10 within a day 1 million kana 2 million vanhu vanenge vatoona picture.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachanda vakazvimirira vaCharles Mangongera vari parunare muHarare.
Vaimbovasa chigaro weZanu PF kuMashonaland West vaTemba Muliswa vanoti vari kukwikwidza musarudzo yebyelection ichaitwa kuHurungwe West vakazvimirira. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaMuliswa vazivisa kuti vachakwikwidza sarudzo dzekutsvaga mumiriri weHurungwe West vakazvimiririra.
VeHurungwe West vakauya vakandikumbira vakati aiwa toda kuti utimiririre chero zvikaita sei, takaona mabasa awakaita muno saka toda kuti urambe uri MP wedu. Saka ndinacharamba ndiri MP wavo ndichiedza kugadhirisa zvinhu zvenyika, nekuti kana waya MP weHurungwe West waakurepresenta futi nyika yese pamanational issues anenge ari muparliament.
Vati vane chivimbo chokuti vachakunda musarudzo idzi dzichaitwa mwedzi miviri inotevera sezvo bato reZanu PF risisina rutsigiro nekuda kwenyaya dzeuori nehumbimbinoga huri kuitwa nevamwe vakuru vakuru mubato iri. Vamuliswa vati vanotambira kudzingwa kwavo muzanu PF uye havachafa vakadzokera kubato iri nekuti rarasa gwara. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaCharles Mangongera vati zviri kutaurwa navamuliswa nevamwe vakadzingwa mubato iri hazvina maturo, vachiti dai vamire pachokwadi vangadai vakabuda vega mubato iri kwete kumirira kudzingwa. Vanoti chinorwadza vanhu ava inyaya yekuti havachina mikana yekuita mabhizimisi nezvimwe sezvavaita vari muzanu PF. Sarudzo dzemabielections dziri kuitwa zvitevedza bumbiro remutemo, iro rinoti sarudzo idzi dzinofanira kuitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe kubva panoziviswa kuti dunhu rinenge risina mumiririri. Imwe nyanzvi munyaya dzemutemo inoshanda neresearch and advocacy unit muHarare, vaDerek Matishak, vanoti sarudzo idzi dziri kuitwa zviri kunze kwemutemo sezvo mitemo yesarudzo isati yarongekana sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Asi imwe nyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLovemore Maduku, ava anovasachigaro webato reNational Constitutional Assembly iro riri kupinda musarudzo idzi, vanoti sarudzo dziri kuitwa pamutemo sezvo kurega kudziita zvichireva kuti nzvimbo idzi dzinogara dzisina vamiririri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanopfurikidza mwero vechikwata cheAlshabab varwisa nepfuti chikoro chepamusorosoro cheGarissa University muKenya, icho chiri kumaodza nyemba kwenyika iyi. Chikoro ichi chiri pedyo nemuganhu wenyika iyi neSomalia. Vanhu gumi nevanomwe vafa uye vamwe vanodarika makumi matanhatu vakuwara muchiitiko ichi. Mazana nemazana evadzidzi havasi kuzivikanwa kwavari zvitevera kurwiswa kwechikoro ichi nhasi mangwanani. Vaona zvichiitika vanoti vanhu vanga vaine pfuti vakachengetedzawo munhapwa vanhu vakati wandei. Bazi rinoona nezvetsaona muKenya rinoti vashandi vose vepachikoro ichi vari kuzivikanwa pavari uye riri kuedza kutsvaga kune vadzidzi vasiri kuzivikanwa kwavari. Chikwata cheAlshabab chinoti ndicho charwisa chikoro ichi senzira yekudzosera Kenya iyo ine mauto ari kurwisa muSomalia. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vaudza veruzhinji paterevhizheni kuti mapurisa nebazi rezvemukati menyika ari kuita muonera pamwe muurongwa hwehurumende hwekuedza kurwisa chikwata cheAlshabab ichi.
Nyanzvi munyaya dzezvombo zvinoputika muIraq dzabvisa mabhambo emumigwagwa nezvombo zvinoputika nhasi muTikrit. Zuva rimwe Iraq yapika kuita hondo nechikwata cheIslamic State muguta rakakosha iri. Imwe nyanzvi munyaya dzezvombo inoti chikwata chavo chakwanisa kutora mugwagwa unobatanidza guta nechikoro chepamusorosoro cheTikrit University. Nezuro mutungamiri wehurumende muIraq vaHaida al-Abadi vakati kusunungurwa kweTikrit chinhu chakakosha munhoroondo yezviri kuitika muguta iri. Nezuro muzinda wemauto muAmerica vakati vanhu vemuIraq vava nemasimba mukati meguta nezvivakwa zvehurumende kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzakanga dzichiri mumaoko echikwata cheIslamic State.
Masangano anoongorora mafambisirwo esarudzo munyika pamwe nemamwe masangano ezvematongerwo enyika ari kukurudzira kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ifambirane nenguva ichishandisawo michina yazvino-zvino mukunyoreswa kwevanhu kana kuti mabiometric votes sezvave kuitwawo nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nezuro neZEC kuti yave kutanga kunyoresa vanhu vanoda kuvhota munyika yose. Komisheni iyi inotiwo
haisi kuzotanga gwaro revavoti idzva asi kuti ichagadzirisa riripo rakagadzirwa nehofisi yaregistrar general.
Masangano Zimbabwe Election Support Network neElection Resource Center akaburitsawo magwaro eongororo esarudzo dzebyelection dzakaitwa kuchirumwanzu Zimbabwe nekumaun Darwin West. Zesini inoti inoshushikana neuwandu hwevanhu vakashandisa mavota slip uye vaibatsirwa kuvhota. Masangano aya akapawo kurudziro yekuti hurumende ikasike kubatanidza mitemo ine chekuita nesarudzo sezviri mubumbiro idzva nezvimwe zvakawanda zvaanoti zvinobatsira zeki mukubata kwayo basa resarudzo. Masangano aya anotiwo kunyange hazvo paive nezvimwe zvingadai zvisina kufamba zvakanaka musarudzo idzi, anocherechedzawo zvakagonekwa nezeki zvakaita sekuvhura nzvimbo dzekuvhotera panguva yakatarwa. Mukuseya nezvenyaya iyi, tabata mukuru Election Resource Center in Zimbabwe, vatawanda chimini, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF vaMaurice Ngwenya. Tatanga nekubvunza vachimini maonero avo pasarudzo dzichangobva kuitwa matunhu maviri aya.
Semaonero edu, isu pataitarisa sarudzo idzi, taisatarisa chete kuvhota kwaiita vanhu uye zvekuti zvii zvabuda musarudzo zvakanangana nekuti ahwina ndiani neadyiwa wacho ndiani. Patinotarisa nyaya dzesarudzo, tinotarisa zvese zvinoenderana nenyaya dzesarudzo zvinofanira kunge zvichiitika kubvira mazuva ekutanga kusati kwatombonzi vanhu vaakuchizonovhota kusvika kupedza kwekuzovhota kwevanhu. Saka mukuongorora kwedu ndo zvinhu zvataitarisa izvozvo. Pane ripoti yatanyora yabuda nhasi masikati iri kunyatsokutsanangura kuti sekuona kwedu zvanga zvakamira sei. Tiri kutendawo kuti panewo zvimwe zvinhu zvatakuona kunge zvatichinjei panyaya dzokubatwa kwesarudzo neZimbabwe Electoral Commission zvakanangana nekuti aiwa vakakwanisa kutanga kunyoresa vanhu kuti vagozovhota. Zvinova zvinhu zvatisina kuona zvichiitika kubvira muna 2013 kusvika kupera kwa2014 vakaitwa mamwe mabyelection. Zvinova zvinhu zvataitsusungwa nazvo kuti aiwa ka hamungangodeedzeri sarudzo musingati vanhu mukana wekudii wekunyoresa kuti vagozovhota, nekuti kubvira muna 2013 kusvika nhasi kune ruzhinji rweZimbabwe rwasvitsawo makore anokwana 18 vanofanira kunge vakupuhwawo mukana wekudii wekuvhota.
Vangwenya, maonero enyuwo nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzebyelection matunhu mavira.
Tikatarisa pasarudzo dzakaitwa izvi dzichangobva mukupera dzemabyelection, dzinofadza chaizvo kuti zeki yako anyatsobata basa nemazvo kufambisa sarudzo idzodzi. Chinhu chinofadza ndechekuti handi zeki chete, tikatarisa kunyange iyo mapato ezvematongerwo enyika akapinda musarudzo idzodzi nevamwe vaikwitidza vakazvimika voga, vakaratidza kusununguka. Uye chinofadza ndechekuti vakaita mune zvakasununguka nenzira inofadza pakuti munhu wese ainyatsokampeina zvakasununguka. Tikatarisa mamwe Darwin pamwe chete nekwaChirimani mastrongo seZanu PF, asi ukazoona tumwe tumapato tokazongonyokawo nezuro tichikwanisawo kuwanawo mazana evanhu vachivatsigira vachivavhotera, zvinoratidza nokutsimira kuti aiwa pasina kana kutyidzirwa kwaitwa vanhu munzvimbo idzodzi. Asi kune vamwe vanoraramawo nekutaurawo maonero akasiyana vachiwanawo rutsigiro rwemari kana vachifandiwa kubva kune madhona, saka havazongoshayi chekutaura chekushora pane paitwa zvinhu zvakadaro.
Vachimini,
hatiri kuzvinzwa zvinotaurwa naangwenya. Ndinotenda kuti vari kutaura isu nekutaura nyaya dzatiri kutaura idzi takanangana nesarudzo. Vangwenya, mungangodaro manga muriwo pamusangano wakaitwa nezeki nezuro, musangano wakatipa mukana wekuti tinge tichikurukura nezeki. Vakuru veZimbabwe Electoral Commission vakatenda basa riri kuitwa nevanhu vamuri kutaura ivavo kuti vamwe vanobhadharwa kuti vangoshoropodza, nekuti mukushoropodza kwedu hatisi kutsvaga kuputsa, tiri kutsvaga kuvaka Zimbabwe. Pamakairwira hondo vangwenya, mairwira kuti munhu wese anga achipuwa mukana wekuti azodii azovhota, zvisinei nekuti anomirira bato ripi, maiti mwana wese muZimbabwe ngaapuwe mukana iwawo. Tinokurudzira zvakare kuti zeki yacho mune zvese zvaichabata panyaya dzesarudzo inge ichikoka vese vanoita nezvesarudzo, vamungati vanowanzo kutsutsumwa kana sarudzo yaitwa, ichivaratidza nekuvaonesa kuti chii chavari kuita, kwete kuzongomirira chete kusvika tapedza sarudzo tichiuya ichikurukura kuti zvafamba sei. So zvati mukuronga kuti chii choda kuitwa, uronga uhwo huitwe pamwe chete, nekuti ndozvo zviri kuitwa kune dzimwe nyika.
Vangwenya, manzwa nyaya dziri kutaurwa navachimini dzakafanana nekuti zeki inge ichigadzirisa gwaro revavhoti ndoriri kunyanyonyunyutwa nevanhu, mungaona here zvichigadziriswa izvi sarudzo dza 2018 dzikabatwa mune zvakanaka?
Ndinoona kuti izvozvo zvichaitwa, asi
vatakanganwe kuti zvinhu zvese basa rese rinofanira kunge richiitwa nezeki inyaya yemari yakabata. Hurumende ngaipe zeki mari dzese dzainoda, zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Hatifanhi kukanganwa kuti zeki inofanira kunge ichiwana mari kubva kuhurumende. Pari zvino izvi haisikireti kuti hurumende yakaomerwa panyaya dzemari.
VaMorris Ngwenya vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF. Manzwawo zvakare kubva kumukuru wesangano reElection Resource Center vatavanda Chimhini. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zororo reEaster pamwe nemitoro inosangana nevanhukadzi munguva iyi. Tirirai chirongwa cheWomen's Roundtable.
Kana muchidawo kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Munyoro wekutanga anonzi Colin Tarugarira anyora paFacebook achiti, nzara iri gore rino zvakaoma, dai Mwari nevatumwa vake vabatsira. Ndikwazisirewo mhuri yose yekwatarugarira, Mutsago, Bratek Muyambo, baba Kabaira, baba Pami Gudo, baba Majecha nemhuri yose yezviratidzo zvevapostori church.
Posti yaiswa paFacebook inoti, makadii mukoma Jonga, ini ndinofara basa munogona. Ndikwazisirewo mwana wangu pamwe chete namai vake vanonzi Serena Mambira pamwe nemwana wangu Give More. Ndini Vasco Chinorumba.
Aiva vateereri, tinotenda netsamba mbozha dzamanyora.
Tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha kuno.
Nyanzvi mukufambiswa kwemashoko dzinoti kusamira zvakanaka kweupfumi kunogona kukanganisa mashandiro enhepfenyuro itsva dziri kugadzirira kutanga kutepfenyura mushure mekupiwa maresinesi mwedzi wapfuura. Nyanzvi idzi dzinoti kuvhara kwemapepanhau anosanganisira Zimbabwe Mail neSouthern Eye nepamusana pekushaya mari zvinoratidza kuti nhepfenyuro idzi dzichanetseka kuwana mari yekuramba dzichishanda sezvo upfumi hwenyika huchiramba huchienda kumawere. Mutungamiri Ngomo weStudio 7 aita hurukuro navatakura zhangazha avanoshanda neVoluntary Media Council of Zimbabwe.
Remangwana rema radio station airamba kuti nepfenyuro idzi dzinowani dzakapiwa marizinesi manje manje rakati omei kana tichikwanisa kushandisa mashoko ekuti vari parumananzombe chingava chiri chokwadi, nekuti pavari pacho ipapapo havana kana vanhu vachaisa anonzi maadvertisement kana kuti vachavabatsira nekutsvaga mari dzekuti varambe vachitepfenyura. Sezvo manyuspepa achivharawo mazuva ano, ivo pachavo vachaonawo kuti hazvisi nyore kuti varambe vachitepfenyura.
Zvii zvingaitwa nenhepfenyuro idzi vazhangazha kuti dzigone kurarama?
Nhepfenyuro idzi dzofanira kunyatsotepfenyura zvinodiwa nevanhu, kupe zvinodiwa nevanhu vanotonga nyika kana kuti vanhu vanenge vachiziti mamember of parliament kana kuti machief kana kuti makanzura. Vanofanira kutepfenyura nhau dzinodiwa nevanhu kuti digiri yarakazovakwa here, kliniki yarakazogadzirwa here, uye vanoimba vaya ndevekwedu here kana kuti havasi vekwedu. Vakaita zvekuti havatauri nhau kana kutepfenyura nhau chaidzo chaidzo, idi chairo havararami.
Remangwana rema newspaper chiri kushanda iro muri kuruonawo sei?
Mapepanhau haana kumira zvakanaka. Chokwadi tiripono chekuti nyaya dzematongerwo enyika ndo dzanyanya mapepanhau, asi upenyu hwevanhu hausi kubuda mumapepanhau kana even munhepfenyuro dziripo izvozvi. Nyaya iripo ndeyekuti mapepanhau anofanira kutsanangura upenyu hwevanhu, kwete upenyu hwevanotonga nyika kana kuti vanotungamira nyika.
vatakura zvanga zvainyanzvi mukufambiswa kwemashoko uye vachishanda nevoluntary media council of Zimbabwe vanga vachitaura parunare namutungamiri Nkomo westudio 7 vari muHarare.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vamwe vashandi vekanzuro yeguta reGweru vanoratidzira vachichema-chema nenyaya dzinosanganisira kusabhadharwa mari dzavo dzemihoro.
Mashoko atiri kutambira anoti Capes United yakundikana kutamba mutambo waecastle premier soccer league nehaumine nenyaya yekunetsana panyaya dzemari.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemire, nichitumirai zvakanaka vateereri.